African boy, African boy, bye bye. Yeah, yeah.
No limits.
Kunze kwa kakwidibira nzara yakandirindira. Suvari kupisa ndadikitira. Chando choso ndirohera kuenda. Asi ndonzwa ndichinzi muka, muka, muka. Kwandabva kure. Andisive pandiri nasasi kwandabva kure.
Kwandabva kure, 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 kure.
Kwandabva kure. Andisive pandiri kwenda si kwandabva kure. Sandi maumbwe, andizive pandava sindavamba chinambwe. Kwandibvunza unoita seuri kundipachirawe. Unge wandikanda mudzivari nemakarwe. Dzimwe nguva vehama voda kuntaka namabwe. Asi tiri verudzi rumwe topa kuZimbabwe. Vane mapitse kunge mvura yechivu.